achitaura vakamirira mutungamiri weMDC Alliance vanhu vazvakare mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai mumwe vavatevedzerwa vatsvangirai vane usunchamisa vati havasi kuzobvuma kuti sarudzo dziitwe nguva yakatarwa mubimbiro isati yasvika kana kuti kudarika.
Tirikuenda kumaelection ari kuuya kubva muna 22 July kuenda muna 22 August. Hatisi kuzobvuma kufambiswa kwemaelection hatienda kumberi kana hatiuya kumberi. Tirikuti kuna Munangagwa hauna simba iroro, bumbiro romutemo ndori not governor pane zvemaelection. Simba rakapuwa nderokuti uise date pakati pa 22 July to 22.
Vachamisa vauza zviuru nezviuru zvevanhu zvapinda musangano wanhasi uyu kuti havasi kuzobvuma kudyiwa vakasvinura sematemba musarudzo nezanupf rwendo runo, vachiti vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe.
Gore rino hatichabvumi kuti maballot paper apurindwe nemunhu watisingazive. Takatuma vana vamonzora, takatuma sekretari wedu wemaelections Comrade Uchi vazvizai, tikati ndai munovaudza kuti tinoda kuti tiwirirane neprinting company yemaballot because ndobva tiri kurohwa ipapa.
Mumashoko avo kuDavos, vamunangagwa vakati sarudzo dzinogona kuitwa nekukasika. Vachamisa vakurudzira vanhu vese munyika kuti vanyarase kuvhota, vachiti sarudzo dzegore rino ndidzo dzekubvisa ZANUPF pachigaro. Mutungamiri weMDC Professor Walsh Mncube vatiwo kunyange hazvo vatsvangirai vasiri kupinda mumisangano iyi vakavapa mvumo yekuita misangano iyi mumatunhu ese munyika, vachikurudzira veruzhinji kuti vashande vari mualliance iyi. Vancube vati kunyange hazvo ZANUPF yakasandura utungamiri hwayo apo yakata ndanisa vavo Robert Mugabe gore rapera, hapana chati chachinja mubato iri.
Akati go back kuvanhu so that we can explain kuti hakusati kwachinja. Nangagwa naMugabe semfanana, Chiwenga naMugabe semfanana. Akati prof remember kuti vakomana ava ndivo vakaita first coup, preemptive coup in 2008 to prevent President Tsvangirai from going to state house.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai BT vati alliance ine urongwa hwekusimudzira magariro evanhu nekugadzirisa upfumi hwenyika, uye inokwanisa kuita izvi nekuti ine shamwari dzekunze dzakawanda.
And it knows kwanisa izvi because chinhu chatinacho kuMDC alliance interest neconfidence nehama dzedu dziri kunze kwedzimwe nyika, kunana United States of America, kunana United Kingdom, kunana India, kunana China. They have confidence and trust muhurumende yavatsvangirai. And vazhinji, vazhinji, you know what we did. Takabatwa chioko nezanupf mugovernment of national units.
Vamwe vatungamiri vemapato manomwe ari muMDC Alliance vanosanganisira vaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe navaAgripa Mutambara veZim People First vatsanangura kukosha kwekushanda pamwe chete muAlliance. Vachamisana vancube vati kunyange hazvo pakasave nekuwirirana, vanhu vanofanira kushanda pamwe chete muAlliance kuti vakwanise kuita chinangwa chavakaumbira bato roMDC muna 1999. Mumubatanidzwa uyu mune makakatanwa zvekutoti vanhu vari mubatanidzwa pamwe nemapato acho vave kupikisana pachena, uye vamwe havasi kutopinda mumisangano yacho. Pamusangano wanhasi paita makakatanwa ekuti ndiani otaura pakati pevatevedzeri vavatsvangirai vange varipo vanoti vachamisa navaelias Mudzuri, uye vachamisa ndivo vazotaura. VaMudzuri vakabva vasina kutaura. Mutauri wealliance vaWalsh Mncube vari zvaitika nhasi pamberi pemhomho yavanhu hazvina kunaka, uye vachagadzirisa nyaya iyi nebato reMDC kuti zvisaitike zvekare. VaMudzuri ndivo vakasanobata chigaro chavatsvangirai, asi ivo vatsvangirai vakaduma vachamisa kuti vavamirire mumisangano yealliance. Mumwe wevatevedzeri vatatu vavatsvangirai muzvare Tokuzani Kupe havasi kutomboenda kumisangano yealliance iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangudla.